Kuratidzira kuripo vanhu vari kunyunyuta, vanhu vaneta, vanhu vari kuti vakuru vedu vanouya havataure nesu, vakuru vedu vanogara variko kumba havataure nesu, vanhu vari kumbunyikidzwa, vanhu vari kushaya kuti votaura sei zvichemo zvavo zvavainazvo. Pamusara penyika yedu yaumburuka yaita marengenya. Saka mwana kana asingachema anofira mubereko, isati taramba kufira mubereko. Toda kuchema, toda kutaura zvichemo zvedu.
Saka mune zvinangwa here zvamunotarisira kuti muchasvitsa pakuratidzira ikoko?
Zvinangwa zvinogara zviripo zvakawanda. Zvikuru ndezvekuti tinoda kuti hurumende yedu itirwe. Isu tiri vana vanosvika 3 miliyoni vari kunze kwenyika. Hatingarasirirwe kuita kunge tisina kumusha. Tinoda kuti tivewo nekodzero dzedu dzatakanyorerwa pabumbiro redu renyika kuti tinofanira kunge tinaro. Kubvira kuvhota tiri kuno kunze kwenyika, tinofanira kunge tichivhotako. Kana tichikwanisa kutumira mari tiri kuno kunze kwenyika, nyika ichifamba ichienderera mberi, tinotadza sei kupiwa dzimwe kodzero dzese dzinopiwa vamwe? Tinozonyimirwa iko dzimwe kodzero? Ezvino kuvhota kuri kuitwa tingadai takabvumidzwawo kuti tinyorese tiri muno, matiri muno, embassy dzedu basa radzo nderei? Tinofanira kuenda pamaembassy pedu tonyoresa kana kuvhota. Vana vekune dzimwe nyika vanobvumidzwa, vanoita saizvozvo. Ko Zimbabwe inotirambidzirei? Inga zviri mumbumbiro. Ko zvinorambidzirwa kuti tizviti?
Saka kuratidzira kuri kuitika mugovera uku kwakamira sei?
Nemugovera vanhu vari kuratidzira vese vanhu vane zvichemo zvavo zvakasiyana siyana. Umwe neumwe ane zvaari kunyunyuta. Vana vese hakuna kana kuti zvakaorganizwa neboka rakati kana kuti rakati. Vana vese umwe neumwe ane zvichemo zvake zvakasiyana zvavari kuchema.
Saka kuri kuitirwa papi muNew York?
Tinenge tiri paUN nepamission pedu, pamission house. Tinenge tiri paUN musi weSaturday kubvira na11 kusvikana 5. Tozonge tiri pamission musi weSaturday uye musi weMonday tinenge tiri pamission house kubvira na11. Musi wechipiri tinenge tiri pamission house kubvira na11. Musi wechitatu tinenge tiri paUN kubvira na8 dzemakuseni. Ndopano tarisirwa kuti vakuru vedu vanenge vachitaurawo. Ndo vachitaurawo vari mukati, vachitaurawo maonero avo, isu tinenge tichitaurawo maonero edu, tichibatisana pamwe vangatinzwe.
Vanhu vangani vamunotarisira kuti vangapinda mukuratidzira uku?
Gore rakapera kwakaita vanhu vanosvika ivo about almost 300 vakauya. Tinodaira vanhu vari kuuya, vanhu vari kufuna, vari kuti vanouya.
Tinoona kuti mukuratidzira kwamaita makore apfuura, maamuchingoratidzira nenzira idzodzo dzamuri kuronga. Pane zvashandukawo here zvamunoona kubva mukuratidzira kwamakaita iko?
Chakushanduka unokuona because chekutanga chandinogona kutaura ndechekuti vakuru vedu havana kumbobvira vakafunga kuti vangauye paUN mumwe musi rimwe gore vagoona vana veZimbabwe vakamira vakavamirira. Zvinova zvinhu zvakavashamisa kana ivo vachisvika kumba vakanyunyuta chaizvo vachiti vanofunga kuti vanyadziswa. Isu hatisi kuda kunyadzisa mukuruba, asi tiri kuti mukuru kana asiri kutiteerera tonzwikwa nani? Tonzwikwa nani? Chido chedu hachisi chekuda kunyadzisa mukuru bai. Ende kana tichiona zvinezvi vanhu vakuenda vachitaura vakawanda, handiti kare vanhu vangu vachitya. Ndo chimwe chinhu chikuru chatinofanira kunzwisisa kuti vanhu kana vakange vachitya kutaura hakuna chinochinja.
Tinoona kuti pamunoratidzira panouyawo vamwe vanenge vachiratidzira vachitsigira hurumende yeZANU-PF vakaita sana December 12 movement. Izvi zvinokudzoserai kumashure here kana kuti munozvionawo sei?
Hatidzokere kumashure. VeDecember 12 movement munhu wese anoziva kuti iboka rakamirira pan-africanism, handiti? Ende iyo hurumende yedu inowana chete vanhu vekune rimwe nyika vanovamiririra, inoshaya kana mumwe chete wenyika yavo anouya kuzomiririra. Vari vana veZimbabwe vari kumirawo vari pasaidi nesu vachiti kwete zvamuri kutaura muri kunyepa. Taiti tinodzokera kumashure.